Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvakare Maneru anasi uri musi wemugovera Gumiguru 16 2021 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chatakaona ndechekuti mhirizhongai iri kukonzerwa nevakuru vezanupiyefu. Chatakaona ndechekuti mhirizhongai iri kuitwa vachibatsirana nevamwe vakuru vehurumende. Zvinokuti vamwe vati vatopinza tisatidi kutumwa kwakadai, asi tatangotumwawo sevanhu vari pamabasa. Saka izvozvozvo ndikuzviona kuti chii chinoda kugadziriswa. Munhu anofanira kugadzirisa nyaya iyi ndiye anotuma vanhu, anova iye mukoma wangu wemhiri ugozvo.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vanoziva vanhu vari kutuma vatsigiri vezanupf kuita mhirizhonga.
Nezvekuda kuti nyika itukwe, zvinhu zvakanangana neyatingati setting the stage for the visiting UN rapporteur. Kuda kumuvhara pfungwa dzake kuti asaona kuti zvirango zvoupfumi zvakonzeresa kutambura kwakaita sei munyika ine yeZimbabwe. Hatizvidi izvozvo, zvinosoresa.
Asi ZANUPF inoti MDC Alliance iri kuita izvi senzira yekusvibisa zita renyika pamberi penhumwa yeUnited Nations iri kutarisirwa kupinda munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vari kuwana rutsigiro rwakakura kwazvo kunyange hazvo bato rezanupf riri kukonzera mhirizhonga mukufamba kwavari kuita vachitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemuna 2023. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashaura mhurukuro yataita navo nhasi vachamisa vati vari kufara zvikuru nerutsigiro rwavakapiwa neveruzhinji mukutenderera kwavakaita svondo rose mudunhu remasvingo umo mavakasangana nevanhu vakasiyana-siyana.
Vese vakanditaurira chokwadi chokuti nyika yose yava kungotaura nyaya yokuti dei kwava neshanduko. Saka gungano negumano neungano yeshanduko muchirungu inonzi convergence yemacitizens for change inyaya yatekeshera nenyika yose. Chakatondineza ndechekuti pandasvika pese pese ndainzi makarinzwa vereshoko kuHarare ikoko kuti ngaapinde mukomana. Ndazvinomborevei zvinotarisa kuti vanhu vane izwi rimwe chete, vane shoko rimwe chete, vane kuona kumwe chete uye vane kuwirirana kumwe chete.
Vachamisa vatiwo mhirizhonga yavakasangana nayo yakakonzerwa nebato rezanupf pamwe nemutungamiri webato iri vaEmerson Mnangagwa avo vanoti vari kukundikana kugadzisa matambudziko ari kutarisana nenyika.
Chatakaona ndechekuti mhirizhongai iri kukonzerwa nevakuru vezanupf. Chatakaona ndechekuti mhirizhongai iri kuitwa vachibatsirana nevamwe vakuru vehurumende. Zvinokuti vamwe vati vatopinza tisatidi kutumwa kwakadai, asi tatangotumwawo sevanhu vari pamabasa. Saka izvozvozvo ndikuzviona kuti chinhu chinoda kugadziriswa. Munhu anofanira kugadzisa nyaya iyi ndiye anotuma vanhu, anova iye mukoma wangu wemhiri ugozvo vamunangagwa.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi vati MDC Alliance iri kutsvaga kusvibisa zita rehurumende pamwe nebato rezanupf pamberi perwendo rwenhumwa yeUnited Nations amai Alena Johan avo vakatarisirwa munyika nemuvhuro.
Zvinhu zvakanangana nezvekuda kuti nyika itukwe, zvinhu zvakanangana neyatingati setting the stage for the visiting UN rapporteur. kuda kumuvhara mafungwa dzake kuti asaona kuti zvirango zvoupfumi zvakonzeresa kutambura kwakaita sei munyika ine Zimbabwe. Hatizvidi izvozvo, zvinosoresa.
Asi vachamisa vati kunyange pane vamwe vanhu vakaratidzira mudunhu remasvingo kuti vabvise zvirango zvoupfumi zvakatemerwa Zimbabwe, ivo havasiriwo vakaisa zvirango izvi, vachiti zvinoitwa nehurumende yavamunangagwa ndizvo zvinoita kuti zvirango zvirambe zviripo.
Kana tine matombo ngati vake Zimbabwe, kwete kutiite matombo okupedzana midziyo yedu kana mitumbi yedu kana mitezo kana kuisana mumakuva nenyaya yemhirizhonga. Izvozvo hazvifadzi nyika, izvozvo hazvifadzi Mwari, izvozvo hazvifadzi pasi rose. Ndosaka mudzana kutesera tane nyaya yezvirango zvinenge zvisina basa, nokuti zvirango zvinokokwa nemaitiro akadai ekuti unenge uchionekwa muraini uri tinonzi hero hero uri dhinya. Zvinoita kuti munyika muve nezvirango zvinobva zvazouya zvasingadi zvinge zviri munyika.
Vaenderera mberi vachiti kuti sarudzo dzemuna 2023 dzifambe zvakanaka, masangano ekunze akaita sesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica, the Southern African Development Community, African Union, pamwe nesangano reUnited Nations anofanirawo kutora matanho ekuti sarudzo dziitwe murunyararo.
Mauto ndeyenyika, mapurisa ndeyenyika, maCIO ndeyenyika. Kwete kuti kuda kuita mapurisa mauto kana kuti maCIO mujibha webato, ipapo ndopatiri kupokana. Ndosaka taa kuti United Nations inofanira kutibatsira. SADC kuti chatoisvikira kuti izvise nyaya kwese kunana AU. Tiridze huwi kuti kuno kwaita dambudziko, kuno kwaita bongozozo, kuno kwaita mweya uya unobata hama wekuti kana zvavabata zvinovawisira mumhirizhonga.
Zvisinei nemhirizhonga yakaitika kumasvingo, vachamisa vati vane urongwa hwekutenderera matunhu ose munyika, vachitaura nevatsigiri vavo, gweta rinorwira kodzero dzevanhu, uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vadhewa mavhinga vaudza Studio 7 vari kuLondon kuti mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vanofanirwa kutora matanho akasimba kuitira kuti sarudzo dzemuna 2023 dzifambe zvakanaka.
Tinoda kuti tiyeuchidze vaGodwin Matanga, mukuru wemapurisa, kuti ivo vari pasi pezvirango zvakanangana naivo pauzima, nenyaya yavo yekuti havasi kuita basa sebasa rekusumudzira mhirizhonga. Zvakaitika muna Nyamavhuvhu wa2018 hazvisati zvapera, ndozvakisa kuti vaiswe pasi pezvirango yeAmerica nenyika yeBritain. Asi kana njuga dzarema vaMatanga, kandai matomu pasi mupe vamwe vanokwanisa kuiri, nekuti umanikizo kuti murambe muri pabasa muchiremerwa. Basa remapurisa rinoda vanhu vanokwanisa kuti vabumbiro remutemo renyika, vachengetedze runyararo uye vachengetedze mutemo wenyika, kwete kuzvambarara panoda kuti paitwe basa rekuchengetedza nyika.
Hatina kukwanisa kubata vaMatanga panhare dzavo, kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti zvakakosha kuti mapato anopikisa abatane ose, oita chirwira ingwe musarudzo dza2023 kuitira kuti akunde ZANU-PF zvine mutsindo, sezvo muZANU-PF muine makakatanwa anogona kubvarira bato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Vanhu makumi matatu nevana vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye hakuna munhu akafa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevashanu, 4,655, uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga gore rapera vava zviuru zana nemakumi matatu nezviviri nemazana maviri namakumi masere nevashanu, 132,282. Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nezvisere nemazana mana nemakumi manomwe nevana, 3,208,474. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Sangano reSouthern African Development Community kana kuti SADC rinoti inflation iyo iri kuramba ichikwira muZimbabwe iri kukonzeresa kukwira kwemitengo yezvinhu mudunhu rekuchamhembe kweAfrica. Shingirai Madondo anotipanyaya iyi.
Mugwaro rakaburitswa nesangano iri nguva pfupi yapfuura, SADC inoti inflation yakawedzera kusvika pazvikamu makumi mana nezvipfumbamwe nezviga zvitanhatu kubva muzana, kana kuti 49.6% muna 2020, kubva pazvikamu gumi nezvitanhatu nezviga zvina kubva muzana, kana kuti 16.4% muna 2019. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muSADC, amai Barbara Lope, vanoti inflation nemudunhu yakakura kakapetwa katatu gore rapera nokuda kukwira kwemitengo yezvinhu, uko kuri kuramba kuchiita chamuramba mhuru muZimbabwe.
The Southern African Development Community Region annual inflation increased.
Inflation yedunhu reSouthern Africa Development Community yakakwira kusvika pa49.6% muna 2020, kubva pa16.4% muna 2019, nokuda kwekusamira zvakanaka kwemitengo yezvinhu muZimbabwe.
Apo kukwira kwemitengo yezvinhu munyika zhinji mudunhu reSADC kwaibva pazvikamu zvitanhatu nezviga zvina kubva muzana 6.4%, inflation muZimbabwe yaitambira pakati pezvikamu mazana mashanu ane makumi mashanu nezvinomwe zvine zviga zviviri kubva muzana, kana kuti 557.2%, nezvikamu mazana manomwe ane makumi matatu nezvinomwe kubva muzana, kana kuti 737% gore rapera. Nokuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu uku, amai Lope vanoti upfumi hwemudunhu hwakagwadama nezvikamu zvina nezviga zvisere kubva muzana, kana kuti 4.8% muna 2020, uhwo hwanga hwakawedzera nezvikamu zviri nechiga chimwe chete kubva muzana 2.1% muna 2019.
Region's current account balance as a ratio of GDP.
Upfumi hwedunhu hwakaderera zvikuru muna 2020 kana zvichienzaniswa nemamiriro ezvinhu muna 2019, muchiitiko chinoratidza kuti zvizvarwa zvemuSADC zviri kuomerwa neupenyu nekuda kwemanyamamire nerongo muZimbabwe.
Vaimbo yegurukota rezvemari muhurumende mubatanidzwa vatendai biti, vanoti inflation inofanana nedenda regomarara rinoparara nekukurumidza kana matano ekurimisa akasatorwa.
Kuenda kumawere kwezvemamiriro eupfumi kuburikidza nekukwira kwemitengo yezvinhu zvakanyanya kunofanana nedenda. Saka Zimbabwe iri kutadza kugadzirisa zvinhu mumba mayo, izvo zvoita kuti kuve nekugedageda kwemeno kweupfumi mudunhu rese.
Vabiti avo vanova mumiriri weHarare East mudare reparamende uye vari mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vanoti kumiswa kwekushandiswa kwemari yedzimwe nyika muZimbabwe ndiko kuri kuita kuti upfumi huwe manyamamire nerongo munyika.
Hurumende iri kutadza kugadzirisa nyaya yekuwanikwa kwemari yedzimwe nyika muZimbabwe. Saka vanhu vari kutsvaka mari yekunze pamusika mutema, izvo zvoita kuti inflation igare ichikwira.
Mukuranona nezvezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, kana kuti Zim Justice, Fatendai Mbofana vanoti kuondomoka kwamaindastiri ndiko kwoita kuti mitengo yezvinhu ikwire, izvo zvoita kuti mari ishaye huremu.
Chikonzero chikuru chaita kuti zvinhu zvemuZimbabwe zvirambe zvichingokwira mutengo iya yatinoti inflation ndeyekuti hurumende yatadza kudzikamisa mari yemuno. Izvi tinoona kuti pakati pemakore ana 2009 kana 2010 kusvika pa2018 kana 2018, tinoona kuti mutengo yemuno muZimbabwe yanga yakadzikama, yanga isingakwiri kwiri, nekuti hurumende nguva iyoyo kubva pahurumende yemubatanidzwa yeMDC neZANU PF 2008 kuzosvika kuna 2013 kuya, vakaona kuti mari yemuno yanga ichisina basa, mari yemuno yanga ichisina simba, ichisina mudzamu, isisina zvainoreva. Vakaita pfungwa dzakadzama kuchiburikidza naminister of finance wenguva iyoyo vatendai biti kuti ngaibviswe.
Vambofana vakurudzira hurumende kuti ishandise dhora rekuAmerica nemari dzedzimwe nyika sezvakaitika muhurumende yemubatanidzwa senzira yekuti mitengo yezvinhu isarambe ichikwira. Studio 7 anakukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, sezvo gurukota rinoona nezvemari vamuturi Ncube vanga vasingadairi nharembozha yavo kusvika taenda pamhepo. Asi Bhanga Guru renyika rakazivisa svondo rapera kuti richaita zvese zvarinogona kumisa kutengeswa kwemari yekunze pamukoto, richiti zviri kuwedzera kuparara kwesimba remari munyika. Muna 2019, hurumende yakadzika mutemo we Statutory Instrument 142 of 2019 wokurambidza kushandiswa kwemari dzekunze kwenyika. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKostandino Chiwenga vakaudza vatori venhaongo vapfupi yapfuura kuti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kudada nemari yavo yemunyika senzira yekusimudzira upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota remukati meBritain, Amai Preach Patel, vatora matano okuchengetedza nhengo dzeparamende uye kuongorora zvinofanirwa kuitwa zvichitevera kurayiwa kwenhengo yeConservative Party neZuro vaDavid Ames, avo vakabayiwa nebanga nevanofungidzirwa kuti ndeve vachikwata chevanopfurikidza mwero. VaAmes vaiva pamusangano nevatsigiri vavo mudunhu ravanomirira apo vakabayiwa nebanga vakafa. VaAmes avo vange vave nemakore makumi matanhatu nemapfumbamwe vaita nhengo yeparamende yechipiri mukurayiwa mukati memakore mashanu. Bazi remuAmerica reNASA ratumira nhasi chitundu museremusere kunzvimbo isati yambosvikwa mudenga. Chitundu museremusere cheLucy chasimuka nhasi mambakwedza munzvimbo yeCape Canaveral mudunhu reFlorida. Chichange chiri mudenga kwemakore gumi nemaviri uye chichafamba makiromita anodarika mabhiriyoni matanhatu. Yasvika nguva yokupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidza ine mufaro vateereri pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nevamiriri vebato reMDC Alliance uyezve nebato reZANU-PF vachitaura ivo mabasa avari kuita mukuedza kukwezva madzimai kuti vanyorese kuvhota sarudzo dza 2023 dzisati dzasvika.
Ndinonzi Muzvare Barbara Gongwara Tanyanyiwa, ndiri mutauriri kana spokesperson wemadzimai Assembly of Women kubato reMDC Alliance rinotungamirirwa navaNelson Kanisa.
Tenda kwamuri Muzvare, taona muriwo pano pachirongwa makamirira ZANU-PF, mungatitsanangura kuti ndinyani uyezve kuti makabata uchigaro chii.
Ndinoitwa Salome Eri, ndiri webato reZANU-PF, ndiri the vice chair weZANU-PF Youth League kuUK. Nguva yatikatarisana nemaelection, tiri kufamba tichidzidzisa ruzhinji rweZimbabwe about the importance yekunge vakarejista kuti vavhote, kuti patinoenda kusarudzo dzedu dzekuvhota vakwanise kuendawo vachinovhotera vatungamiri vavanoona vakakodzera kuti vavatungamirire. Tine different organizations ataka register as ZANU-PF UK under our investment committee anoita kubatsira vakadzi kana vachida kuti vawane mapepa ekuti vaite zvitupa vatsvage birth certificate kana dziri nguva dzekuti vakadhibhusa ende vanoda rubatsiro kuti vafambire mapepa acho kuti mapepa avo ange ari all in order kuti vakwanise kunonyorisa kuvhota. Tinovabatsira pasina ruchajo, atitarise kuti ruve bato ripi, tinotarisa kuti uri mwana weZimbabwe arida rubatsiro, tokupa rubatsiro rusina mubhadharo unenge uchidiwa.
Touya kwamuri mai Tsanyanyiwa, motitsananguroo kuti ini sebato reMDC Alliance ndeapi mabatsa amuri kuita ekuedza kuti muwanikwe nyu muchichecha madzimai kuti vaende kunonyoresa kuvhota pari zvino.
Ndatenda Madzimai. Chekutanga pandiroda kuti nditaura ndechekuti isusu sebato reMDC Alliance tiri kushushikana zvikuru nekusasvipika kwenzvimbo dzekurejistera. Nzvimbo dzekurejistera kuvhota dziri kure nekunogara vanhu. Tiri kuwana nzvimbo yakaita seBulawayo ichiita one nzvimbo yekurejistera. Zvinova zvinhu zviri kushungurudza vanhu kuti vandoregista. Zvinova zvinhu zviri kudzikisira mweya yevanhu kuti vando register. Saka kana takatarisa nzvimbo yakaita seBulawayo ine nzvimbo 1 yekuregistera. Vanhu vaya vanogara kunzvimbo dzakaita fange kuma western areas vanofanira kukira kairi kuti vandosvika panzvimbo yekuregistera, kairi vachienda kairi vachidzoka. Zvoreva izvo kuti munhu anozotarisa manje kuti zviri nani ndezvipi kuti ndinotengera vana vangu chikafu kana kuti ndoenda kunoregista, nekuti ruzhinji reZimbabwe ndoriri kutambura mari hakuna. So isusu sebato reMDC Alliance takapinda mumaprograms akawanda ekubatsira vanhu kuti vaende kunoregista kuvhota. Ndotanga nekudiaspora, mabranches edu emudiaspora akatwinwa akunonzi kubatanidzwa nemabranches ari kuZimbabwe, mamwe acho ari kumaruwa nemamwe ari kumadhorobha. So mabranches iyayo ndio ari kushanda directly nevanhu vari paground kubatsirana kuti vaende kunoregista, vamwe vari kubatsirwa netransport. Uyezve nyaya dzemabirth certificate tiri kuona kuti inyaya dziri kunetsa zvikuru sei kumaruwa, kunyanyanyanya kumatebeneleni kwakaitwa gupu rahundi iyo isati yagadziriswa nanhasi, kuti vanhu vazhinji vakaurayirwa vabereki, vana vakasara vasina mabhedhi, havana zvitupa, vakazvara vana vasina zvitupa, vasina mabhedhi. Saka dambudziko riri kungoramba richingoenderera mberi, asi tiri kuedza zvakare kuti vanhu vavo vaone kuti vawane kubatsirwa. Asi isusu tinoti hurumende ngaione kuti munhu nemunhu anoita birth certificate anoita zvitupa, nekuti ibasa rehurumende kuti vaone kuti munhu ane chitupa, munhu ane birth, munhu ane passport. Saka ndochiuya panyaya yekuregista, isusu semadzimai tine chirongwa chedu chinonzi gogogoi kana kuti kovi, chatiri kuenda door to door tichikurudzira madzimai kuti andoregista. Tiri kuona kuti kune nyaya dzekovi, takaona kuti pane mamwe maprograms atiri kurambidzwa kuti tiite nenyaya yekovi. Saka iyi yedoor to door hainei nekuspredwa kwecovid, nekuti haipindi vanhu vakawanda. Saka kunongopinda munhu 1 anopinda pamusha munhu 1. Saka vanenge vakawanda vana mai vachifamba door to door haispread covid.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisawo zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Chirene mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa mabasa akanaka ari kuitwa nesangano reCitizens Initiative Zimbabwe mumusha wekuwadza neExtension, uko sangano iri riri kuita zvirongwa zvemapindu kana zvegardening zvinobatsira vechidiki. Kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei, tabata mumwe wevanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri, Muzvare Chipo Mashingaidze. Takatanga nekuti vatsanangure mabasa avari kuita mukuwadzana Extension.
Chirongwa chokukuwadzana chirongwa chatiri kufara nacho kwazvo. Chirongwa chatiri kuti icho muchirungu Children's Community Garden. Zvichireva kuti chirongwa chatakatanga takanangana nevana. Tine zvinhu zvatiri kuda kukwanisa kuita kuburikidza nechirongwa ichochi.
Mungatsanangura kuti zvii zvamuri kuda kuita?
Chokutanga, vana vazhinji vari kukura vasingazivi kubata nemaoko avo, vachizvibudisira chinhu chinogona kuvapa upenyu kana kuti cheuviri. Saka mucommunity garden imomo tiri kuona kuti kana tikashanda nevechidiki tichivabvisa mumigwagwa vachipinda mubindu redu iroro vachidzidzira mabasa, vanoona kuti ane chaanobudisa, chinhu chakanaka kwazvo. Chechipiri, pabasa redu iroro paproject yedu iyoyi yepakuwadzana takaisa mvura. Saka toda kuti tikwanise kuti pane zvese zvatinoita tinosiyira musha watetashanda nawo chimwe chinhu chinobatika chinogona kuvabetsera kwengura inoenda mberi. Saka tine mvura yatakacheresa tichibatsirwa nevanotibatsira, tikachera mugodhi wemvura, tikaisa matangi emvura ekuti vanhu vanogona kuwana mvura yakachena yavanoshandisa ipapo. Chechitatu chatiri kuita pa project iyoyi ndechekuti vana ava vachidzidzira kubata mabasa emugarden emawoko vanenge vachibudisa watinoti pachirungu ma seedlings zvimwe zvirimwa zvinenge zvichiri pauphere pazvo zvinogona kuzotengeseka zvita kuti vanhu vagoita mamwe magarden kumberi.
Sei makashara nzvimbo yamuri kushandira iyoyi?
Nzvimbo iyoyo yakatinakira nokuti iri pakati pezvikoro zviviri, chikoro cheprimary school nechikoro chehigh school. Saka pane vana vakawanda vatinogona kushanda navo tichivawana muzvikoro izvozvi. Patakatanga kushanda neproject iyoyi, takayanana nemaheadmaster ezvikoro izvozvi kuti tikwanise kubatana navo tichivaratidza kuti kwatiri kuda kuenda neproject ndekupi. Ivo vakazvitambirawo vakatibatsira. Tadero tikayanana nevamwe vanotungamira mumusha mekuwadzana extension imomo kuti vave ivo vanobata zvinzvimbo mukomiti yakafomewa yokuti vabetserane kuona kuti zvinhu zvakachengetedzeka, zvinhu zviri kuendeka zvakanaka, zvatiri kudzidzisa zviri kubatika, ivo vachisara vachikurudzira vemumusha kuti varambe vachibata chinhu ichi sechinhu chavo.
Chii chakaita kuti mutange chirongwa ichi kukuwadzana extension?
Chakaita kuti tiite chirongwa ichochi ishungu dzatinadzo dzekuti dee vanhu vawana mabasa vanoita emaoko okuzviriritira voga. Vanhu vedu havawani mikana yakawanda yokuzvimirira voga. Zvikuru sei vechidiki toda kuti vagare vadzidza vari vadiki kuzviriritira vega, kuzviitira mabasa anovapa chouviri yatingati muchirungu self-sustaining projects, tikataura muchirungu kuzvibatira toga, kuzviriritira toga nemavoko edu tisina umwe munhu atotsvaka.
Saka chii chikuru chamuri kuita mubindu irori?
Chikuru chatiri kuita mubindu redu iri mugarden yedu iyi kudzidzisa, nokuti ukadzidzisa munhu mangwana haafi nezvara. Saka tine vanodzidzisa kuti kuchengetedza vhu redu kunoitwa sei, kusima zvirimwa zvedu kunoitwa sei, kuzopa chengetedza kunoitwa sei, zvose izvozvo zviri kudzidziswa. Kuti tichinge tasuduruka vanhu havati ndechevaya vakaenda, vanhu vanosara vachiti aiwa takadzidziswa kuti zvinoitwa sei.
Ndiani vakatanga chirongwa ichochi chekuita mapindu?
Chirongwa ichi chakatangwa nesu Citizens Initiative Zimbabwe, tichitsvaka rubatsiro kuna vose vane shungu dzokuona shanduko yatakatarisira isu. Vanhu vanouya vachishanda nesu vanhu vamwe vanenge vakangozvimiririra, amwe makambani, amwe maassociation, vakawanda vakasiyana siyana, umwe noumwe anouya achibatsira nechaanogona nacho.
Manga makateerera kuna Muzvare Chipo Mashingaidze vesangano Citizens Initiative Zimbabwe muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuoneka ine mufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vanoziva vanhu vari kutuma vatsigiri veZANU-PF kuita mhirizhonga. Asi ZANU-PF inoti MDC Alliance iri kuita izvi senzira yokusvibisa zita renyika pamberi penhumwa yeUnited Nations iri kutarisirwa kupinda munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumire kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Musakanganwe kugara makapfeka mamasiki nguva dzose nekuti chirwere checovid-19 chichiriko. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndine tanonoka wande ndiri muWashington DC ndichikusarisai.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhlazi ku 16 Mfufu 2021 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje,
ifestival le ikhangele kakhulu indaba ye reconciliation, the peace building.
Inhlanganiso ye site iqoqa umbukiso wemfanekiso kamabona kude i film festival ephathelane lombhuqazwe wegugurawundi.
Hayi vele lokho kujwayelekilo njalo bekuvele kulindele ukuthi abantu be MTC bazafuna ukuzama ukwenza amaqhinga wonke azabonakalisa izilizwe leZimbabwe njengelizwe elomsindo ngela uthula
kambe izehlakalo zodlakela ezenzakale kuliviki emaswingo zingaba zitshengisa ukuba ukhetho oluzayo luza kuba lodlakela olusabekayo na.
Lokhu ke uhlelo sesilalo manje oluka 27 October siyabe silubhekise khona eUnited Nations. KuUnited Nations siya ngesizathu sokuthi iZimbabwe yabonisa ukuthi ayizimiselanga njalo ayinaso isikhathi sokuthi inake izikhalo nezidingeko zabantu beMathebeleland abazilethayo ukusa kwemihla.
Ibandla leMthwakazi Republic Party liqoqa ukufola kwabantu besiya ema ofisini omanyano United Nations kwele South Africa ukuyayethula izikhalazo zesigaba seMandebeleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Site iqoqa umbukiso wemfanekiso kamabona kude i film festival ephathelane lombhuqazwe wegugurawundi. Umbukiso lo othiwa Asake Film Festival uza kwenzelwa kobulawayo lanxa iningi lizenelisa ukubukela enkundleni zobulembu. Siqoqe lomqondisi wenhlanganiso yesite umnumzana Zenzele Ndebele ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ifestival le ikhangele kakhulu indaba ye reconciliation, the peace building. Sikhangele kakhulu indaba ye gugurawundi ukuthi sekule iminyaka phose amathumi amane umbhuqazwe wayenzakala kodwa akula anto ebambekayo esethe yenziwa nguhulumende weZimbabwe ukuncedisa labo abafelwayo, kungaba yi-compensation, kungaba ngama-documents kumbe ukuxolisa ukuthi hayi bakithi kwaphambaniseka akusayenzakalanga ngendlela esasiyikhangelele. So nge-festival le sizabe sitshengisa ke ama-documentaries amabili esizawayethula ku-festival le. Eyakuqala i-documentaries ethula mhlaka 25 October kuyabe kungumvulo, ithi khona One Night in 1985. I-documentary le One Night in 1985 ikhuluma ngamadoda ayengabalimi ayesesilobela ay 11 acatshayo mhlaka 30 January 1985. Kucatshangelwa ukuthi bathathwa ngabantu bebutho le 50 brigade kumbe labo ababesebenzelana lebutho le 50 brigade bahamba bangaphenduki. I-documentary le izabikhayele khonoko. Esibili i-documentary ithi Children of the Gugurawundi Genocide, le ikhangela abantwana abasala bezintandane abazali babo sebebu lewe yigugurawundi ukuthi bona bunzima bana babuthwalayo bekhula benza njani esikolo bahamba njani bangabe lawo yini ama documents. Sizabala esithi ngama public lectures as well lapho abantu ababe bekhuluma khona ngendaba yegugurawundi. Nale kuzaba leyo lo professor Alexandra Jocelyn Alexander owe Oxford University, yena uza khangela kakhulu ngendaba yama dissident ukuthi kade kwakungobani babesenzani kuyini okwenza ukuthi beze besuke behambe eganyeni kumbe bebuyele eganyeni sizaba njalo lenyi lecture ezayenziwa ngu Professor Timothy Skaneshia yena ozabe khanyela ukuthi iground isanzakala lapha kuyini kwakusenzakala umhlabeni wonke ilokuza itopic yakhe khayela iground le cold war ukuthi kanti kungani amanye amazwe ikakhulu Britain labo America bazithulela ngesikhathi abantu bemathebeleland bebulawa ngumbuso kamgabe lecture S3 izayenziwa ngu Vincent Hillary Ndlovu yena okhiphe ibhuku emavikini nalama lutshwana adluleyo ibhuku elithi Seeking Freedom and Justice a Loyal but Not Docile u Vincent Hillary ngomunye walabo okwakuthiwa ngamalo icatsha kumbe okwakuthiwa babuyele egangeni okwakuthiwa ngama dissident abathi ngama ground survivor yena uzasitshela ukuthi kade nezihamba egangeni kwakutheni
ungasela ukuthi umbukiso lo yaqoqwa ngobani
ngenxa ye COVID le ikakhulu futhi COVID esisetshenziswa nguhulumende wezanu PF ukuthi abantu bengabuthani imidlalo eminenye esizabalayo izaba isebulenjini so ama launch ama documentary la aproduce yi site lokunye okuzabe kusenzakala kuzabe kukhona epageini le site le Facebook elithi CITEZW bazabe khona njalo ku YouTube site CITEZW khonapho ku YouTube so abantu bangahamba ku YouTube bangahamba ku Facebook bebukele ama documentary lawa bebukele ama lecture so ama activities amaningi azayenzakala online mhlaka 25 sizabalayo i launch lapho kuzabe kulabantu abalutshwana khona abamenyiweyo abazabuya ke ku launch lapha abazabe less than 100 ngoba umthetho weZimbabwe utakumela kube labantu abedlula 100
umnumzana Zenzele Ndebele ngumqondisi wenhlanganiso yesite ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo kwezombusazwe zithi ukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2023 lulakho ukuba nodlakela olwesabekayo ngemva kwezehlakalo zokuhlaselwa kwemota ezikhapha umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukuvinjwa ukungena emakhaya emaswingo kwebandla le-MDC Alliance lezinye ezibalisa ukuthunjwa kwabalandeli baleli bandla umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare
ibandla le-MDC Alliance namhla liqhubeke ngohlelo lokukhulumisana lozulu wesigaba semaswingo kungakhathalekile lezehlakalo ezenzakale ekuqaleni kwayo naleviki kulesi sigaba ingcwethi kwezombusazwe ezikhumele Studio 7 zithi izehlakalo zodlakela ezenzakele kuliviki ziveza sobala ukuba ibandla leZANPF lifuna ukusebenzisa udlakela ukuvimba abamabandla aphikisayo ikakhulu leMDC Alliance ukukhankasa emakhaya zithi ukhetho luka-2023 luza kuba nzima ukwedlula olomnyaka ka-2008 lapho kwafa abantu abaningi ngemva kokuba ibandla leZANPF linqotshwe ekhethweni lwamalunga edayi lephalamende kwasekusiba lokhetho lwesibili iranoff phakathi kukamuyi umnumzana Robert Mgabe lomuyi umnumzana Morgan Tsvangirai uTsvangirai wagcina echiya ukuncintisa kulelo khetho ngenxa yodlakela lolu enye yalezi ngcwethi umnumzana Mlungisi Dube uthi okwenzakele emaswingo kuveza sobala ukuba ibandla leZANPF lizimisele ukwenza loba yini ukuba linqobe ukhetho
udlame oluyenzakala endaweni ezigoqela kakhulu emaswingo oluyenzakala ezinsukwini ezidlulileyo uyasidanisa kakhulu nxa sikhangele ukubana imbali yeZimbabwe ilama sikhathi sokhetho ukuba labantu abaningi abasuka belinyazwe belahlekelwe zimpilo sikhangele iminyaka enjengeminyaka ka-2000 to 2008 kuyinto edanisayo kakhulu ukubana sinanzelele laba abazibiza ngokuthi bayi-new dispensation xa sebebuyela
lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Mlindelo Mancitshana laye oyingcethu kwezombuzazwe othi umnyaka ka-2023 uza kuba nzima ngoba ibandla leZANPF selehlulekele kutshengisa ukuba lizimisele ukulungisa umumo welizwe
kuyinto enzima kakhulu ukuthi sikholwe ukuthi eZimbabwe kuzaba nokhetho olukhululekileyo ngezehlakalo esizibone iviki
epheleleyo emasingo lokho kuyinto esobala ukuthi abadala bayesaba abadala balovalo ngoba nanku phela besathandwa ngabantu besajajulelwa ngabantu ukuthi iZimbabwe is open for business umdala usandukususa umgabe obeluhlupho kodwa uhambe ukukhetho wayathola 50% lokhu yikho kumenza ke kathesi ukuthi njengoba esephiwa ithuba kodwa impilo lokhu ingaguquka abantu lokhu behlupheka
enye njalo ingcwethi umnumzana Pride Mkhono uthi kuza kuba nzima kumabandla aphikisayo ukuba akhankaze emaphandleni ngoba ibandla leZANU-PF lizasebenzisa udaba lwezijezo zomnotho ukudinga usekelo
lusitshengisela ukuthi nxa sesiya ku-2023 iZANU-PF vele izaza ngodlakela ngoba abantu sebediniwe abantu sebefuna ukuthi into abakhokheli belizwe betshintshe ngakho iZANU-PF lokhu ayikufuni so siyakhangelela ukuthi hhayi xa siya ku-2023 kuzaba nodlakelo olukhulu kakhulu
kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthi njengebandla wazimisele ukumisana nodlakela lwe-ZANU-PF esithi ibandla lakhe yilo elilabantu
Mahlabe Zulu abantu abaningi bayabuza ukuthi kambe u-2023 kuzaba njani uma siqathanisa ngokuthula lodlame ngesikhathi sama-election. Thina abantu be-MDC Alliance, lamanye amabandla afundisa umthetho lamalungelo ayinqaba. Sibona ukuthi u-2023 elections ziyabe zilokuthula abantu bevota kuhle.
Ibandla leZANU-PF lithi abe-MDC Alliance baqamba amanga ukuba elizweni kulodlakela lisithi benza lokhu ukuze umhlaba usolele eZimbabwe uchotheze ukhetho lona abathi i-MDC Alliance izanqotshwa nzima. Abanye bathi ukuqhamuka kodlakela lolu kwenziwa ngendlela yokungcolisa ibandla leZANU-PF ngoba isikhonzi somanyano we-United Nations sikhangelele ukufika kumalanga amalutshwana azayo ukuzohlola induku ezingaba zibangelwa izijeziso zomnotho. Umsekeli kanobhala oqoka inhlelo zebandla leZANU-PF kugatsha lwabatsha umnumzana Mabutho Moyo uthi i-MDC Alliance iqamba amanga ukuba kulodlakela elizweni.
Bekuvele kulindelwe ukuthi abantu be-MDC bazafuna ukuzama ukwenza amaqhinga wonke azabonakalisa ilizwe leZimbabwe njengelizwe elilomsindo elingelakuthula. Bayakwenza vele sonke isikhathi nxa sesilanda usuku lwe-anti-sanctions. Bayakwazi ukuthi kulomuntu we-United Nations obuyayo njalo abafuna ukuthi benze ngani vele eZimbabwe kulobu dlwangudlwangu. Kanti why lobu dlwangudlwangu kungenzakalanga ngo-January, ngo-February, ngo-March? Why kusenzakala ngo-October? So kumele kubuye umuntu ovele United Nations. Kodwa into engijabulela ukuthi amaZimbabwe savuleka amehlo iqiniso sebelazi. Njalo sebewazi amaqhinga wonke asetshenziswa yi-MDC.
Inani labantu abaya embuthwaneni kamnumzana Chamisa eMasingo likhulu kakhulu kodwa ngesikhathi esedluleyo abaningi abaya emhlanganweni le abavoti. Kuza kuba nomehluko na kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America as a Washington DC. Yabo.
Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Kuthi ababanjwe igciwane le-coronavirus bangamachumi amathathu lane, 34 kuphela. Lokhu kutshengisa sobala ukuthi ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus sokunqandiwe elizweni. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 izolo bedlula inkulungwane eziyithoba minwembili,
8,053.
Ukuze emaphandleni omama bemaphandleni bakhala ngengxaki ezijiyeneyo lapho benanza ilanga labomama bemaphandleni ele International Rural Women's Day izolo. Iningi lithi lilahlekelwe inzuzo kulandela uqhamuka kwegciwane le-coronavirus okwabangela ukuvalwa kwelizwe. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Omama eziqophe labo bathi kulutshwana abakuthakazelelayo ngaleli langa labo
ngoba bebhekane lendubo eziningi emakhaya but ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus okudala ukuvalwa kwelizwe ku-lockdown kubabizele emva kunhlelo zabo. Unkosikazi Saziso Khumalo evokola insiza south uthi kuningi okubaphazamisileyo selokhu kuqhamukele eli gciwane.
Besilama clubs ethu ebesiwenza, besilala ama clubs amabhanzi, sifundisana ukupheka amabhanzi. Abanye bethu bahamba bayafundela ukufuya inkukhu. Sibona ukuthi sihambe siyachaya ukuzimadlana esikutholayo ukuze sizithuthukise njengabomama. Singaze saba ngabahle ngabacelayo ukuphila, kodwa sibe lezinto lathi esizenzayo ukuze impilo lathi sizwe isiba mnandi.
Uphinde wathi bayaludinga uncedo lokuvuselela inhlelo zabo ukuze baziphilise.
Sesiswelele ukuthi kathi siqalise njani. Siyaswela kakhulu ukuthi ngasi yathola beyidona njengomunye umuntu layo lesihawu. Asisize.
Amazwi la agcizelelwe unkosikazi Janet Nkala oyemasholomushe eGwanda North uthi iningi labomama lidinga ukuncediswa.
Nabile siphila ekufuyeni lasekulimeni, yiyo impilo kahle yethu esilayo thina njengabomama bemaphandleni. Kuyasiphathisa kakhulu ukulima imbhida, kuyasiphathisa kakhulu ma besingathola inkukhu zona lezi ezingamasasi ngoba zifuye kangcono.
Unkosikazi Nonhlanhla Mlotshwa odabuka eMashumba Ward 4 eMatobo South uthi ziningi induba ababhekane lazo esigabeni njengabomama.
Izibhedlela zikhatshana, izikolo zikhatshana, amanzi akhiwa khatshana, udubo lwendlala, yikho konke nje ukukhangela lenene labo mama emakhaya. Kuthi kunjalo thina i-community esiphila kuzo, i-community ezisebenzisa i-rand. Imali yeZimbabwe vele ayiphathi.
Unkosikazi Matilda Dube wensiza uthi njengabomama abazimisele ukusebenza kodwa badinga usekelo.
Akulanto ebuhlungu njengokuthi umama angaba ngumama othi ungamthiye hlezi khonapho esitulweni uzaze uphenduke ntambama lokho ehlezi khonapho, kodwa umama kumele ngobe azinike umsebenzi ancediswe, lisincedise lapho esincediseka khona, lathi senze okuzaletha i-development kwakhe isigaba, kusize abantwa bethu, kusinikele ukuthi sizuze i-school fees zabantwana njengoba zidura kangaka.
Unkosazana Senzeni Maphosa uthi ezempilakahle emaphandleni kazimanga kuhle okufaka impilo yabomama engozini.
Into ezinjengempila kahle yabomama izinto eziyinkinga kakhulu ukuthi kutholakale ezigabeni zemakhaya. Nxa kuwukuthi umuntu usuke wagula umnamba ngowangikhona mude kakhulu okokuthi umuntu usengazafike khona le engasenguye, uthole ukuthi lapho esiyafika emtholampilo wangikhona lapho akulawo izinto ezifanana lemithi yokuthi alatshwe umuntu lwana. Uthole ukuthi nje ama-facilities anjengokuthi kube ku-checkwa izibeletho, kube i-family planning nje ayikho.
Umqondisi wenhlanganiso yabomama Human Development Association of Zimbabwe i-WDAS unkosikazi Juliet Nkiwane uthi kubalulekile ukuphakamisa omama bemaphandleni ngoba besenza umsebenzi omkhulu wokulimela isizwe ukuze kube lokudla.
Omunye umuntu angamkhangelela phansi, kodwa-ke asibaphakamiseni njengabantu abayibo abasilethela ukudla khonokho esikupheka emadorobheni, khonokho esikupheka emahoteleni kusukela emakhaya. Lensuku imivini lama mahotela uyabona besuka besiyathenga kumbe ngamabele kumbe omacimbi bahamba bekuthatha emakhaya.
Lonaka ilanga lokunanza imisebenzi yabomama bemaphandleni ligotshwe phansi kwesihloko esithi Rural Women Cultivating Good Food for All. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele emuva ngilithiye ezandleni zika Praxedis Jeremiah.
Siyalamukela kuhlelo lwethu ezabesifazane lamhlanje lilo Praxedis Jeremiah. Ngimeleke usithandekile Mhlanga, yena-ke okukhefu. Kuhlelo lamhlanje sixoxa lo nkosikazi Sifiso Ndlovu owake wahlala iminyaka eminingi esebenza eNgilandi kodwa sowaphindela ekhaya eZimbabwe lapho asengumlimi khona kanye lokuba ngusomabhizimusi. Siyakwamukela nkosikazi Ndlovu kuhlelo lwethu lalamhlanje. Akuthi fahlafahla ngamafitshane ukuthi kanti vele wena waqalisa njani ukuthi uzobe ngumlimi?
Ngangise UK okweminyaka engu-24.
ngaphenduka ekhaya ekupheleni ka 2011. E-UK ngangisebenza as a nurse, I was a mental health nurse. Ngase ngibona ukuthi iminyaka isimnengi kakhulu ngihlale emazweni abanye abantu. Ngase ngisiba lesifiso sokubuyela ekhaya ngizokwenza okufanele thina njengabantu beZimbabwe. And into engiqakathekisayo yifarming.
Kwaba lula yini Madlovu ukuthi usuke kumsebenzi wokuba ngumongikazi usiba ngumlimi?
Kwakungelula ngiqalisa. Ngaqala ngeproject yenkukhu, 10,000 chickens. Ngambona inganiza ukukwanisa. But ngenxa yokuthi ngangena entweni engangingayazi, ngingayifundelanga, ngingazinikanga isikhathi ukuthi ngiyizwisise, iproject lay ayizange iphumelele. Mina ngangizwile abantu bengixoxela abangani bami besithi hayi ungayenza inkukhu, hayi inkukhu sibili, hayi ziraithi, hawu ungayenza 10,000 kusho ukuthi la uyasalule 10,000. But sadly ngathi ngisiyacollect i-check yam from i-abattoir bangipha $58. So ngase nginanzele ukuthi alapha anzange ngenze kuhle.
Kuyini ongakukhuthaza kulabo abafuna labo ukungena emsebenzini wezokulima?
Engithanda ukukukhuthaza ikakhulu omama bakithi, nxa lifuna ukungena ku-farming, yikubambana labanye omama kumbe labo baba abasesihlelweni lona lolo. Ungahambi wedwa, xoxisana labantu abavele sebesenza i-farming yona le. Mina ngikhululekile ukuthi nxa ukhona omunye osemazweni ozizwa echiseka ngokuphenduka ekhaya ezokwenza i-farming, likhululekile ukuthi lingivakatshele eplazini lami kuthiwa yibulembe farm ise-Fort Rickson. Khonapho ngilembuzi, ngase ngibrida ama-boer goats lama-Kalahari goats mainly for ukuthengisela abanye abantu labo abafuna ukubrida.
Kungani ukuthaza ukufuya imbuzi kulezinye izifuyo ezinjengenkomo?
Imbuzi zilula kule nkomo, njalo kulula ukuqalisa i-project yembuzi. Awusweli plazi ikalakatha hundreds of hectares, hayi, even on a small plot emakhaya ethu wona lawo asiqalise nama ama-project embuzi ziyavuma. Uyaqalisa nge-10 zizabona khona okukhona okusule 20 sule 30 and so on and so on. Ungabona xa usezithe xaxa xa sezingu-25-30 usungathenga ke impongo yakho mbe i-boer goat kumbe i-Kalahari, hayi, then uyabusebhizimusini yembuzi. Kulama opportunities e-export thina lapha eZimbabwe constantly we get imbiko kumbe ama-announcements ukuthi nampa abekhatha abe-UAE bafuna amathana ngaka enyama yembuzi. But unfortunately as a country asikafiki esigabeni soku-exporta inyama yembuzi namathani ababe bewafuna. So ngiyakhuthaza sibili ikakhulu omama, I think omama yikuthi silesineke, mbona ingani i-farming yembuzi iyahambelana lathi ngoba kungamazinyane lokhu kuyafuna ukugcinwa sibili njengabantwana. I-business yembuzi can only be an industry njengakhona ukhane sasikwazi kwe-CSO kwenkomo by collaborating, coming together asisebenzeni. Kungabi i-business kasifiso yedwa lembuzi zakhe ezingu-20. We cannot meet the demand. So kuhle ukuthi sisebenzeni ndawonye. Labona laba abanye ababengela ngqiniwa abalakhaya kumbe abalamaplazi babalamaplot ebambananini labantu abalamaplazi
abangafuna ukuxhumana lawe utholakala nga?
Ngikhona ku-Facebook, ngile Facebook page ye-farm kuthiwa yibulembe farm. So bengasetsha ubulembe farm ku-Facebook bangithola
lapho-ke. Belilalele ingxoxo esiyenze lo nkosikazi Sifiso Ndlovu. Ngimele-ke uSithandekile Mhlanga, nginguPraxedes Jeremiah, nsithi asidibaneni ngasikhathi sinye ngevikezayo.
Siyabonga PJ. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Velile Moyo, isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party. Sixoxa ngodaba, sixoxa ngohlelo lwabo lokutshengisela besiya emahofisini e-United Nations ePretoria mhla ka-27 kuyona le inyanga. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga babu Gandhi ngibingelele emsakazweni.
Ungasitshela ukuthi injongo yohlelo lwenu lolu olokufola ngeyani kahle kahle?
Uhlelo luka 27 October kuluhlelo okwakumele silwenze ngenyanga ka June. Silandela ke uhlelo esalwenza ngenyanga ka April. Lapho sahamba saya eZimbabwean Embassy, abantu befolile ngobuningi babo okwakuyiMthokazi Republic Party ihlanganisela nama stakeholders kumbe inhlanganiso eziningi ezemathebeleland. Lapho esahambisa khona ama demands ethu ayesiya eZimbabwean Embassy, sikhulumisana ikakhulu ngodaba lwemathebeleland lokuhlukunyezwa kwabantu lohlupho lwemathebeleland olulokhu selwahlala esikhathe ide lungatholi isombululo. Sakwenza ke lokho, sanikela ke ama demands ethu kumbe esasikukhangelele kuZimbabwe Embassy. Lokhu ke uhlelo sesilalo manje olika 27 October siyabe silubhekise khona eUnited Nations. KuUnited Nations siya ngesizathu sokuthi iZimbabwe yabonisa ukuthi ayizimiselanga njalo ayinaso isikhathi sokuthi inake izikhalo nezidingeko zabantu bemathebeleland abazilethayo ukusa kwemihla nemihla. So lolu hlelo ke luqukethe indaba ezijule kakhulu ngendaba zemathebeleland, okuhlanganisela ke ukubonisa njalo ke ukukhumbuza iUnited Nations ukuthi ke abantu bemathebeleland banawo amalungelo, ikakhulu sikhangele eluhlwini lwehuman rights olwamalungelo abantu United Declarations of Human Rights ezika 1948 ezisho khona ukuthi umuntu ulelungelo lokuphila, umuntu ulamalungelo amfanele ngaphansi kwehlelo United Nations, into ezinganakwa yiZimbabwe. So ngezinye indlela ke kuyikuhamba United Nations ukuthi sazise ngodaba lwethu njengabantu beZimbabwe, udaba oluhlanganisa marginalization, ukubandlululwa kwabantu bemathebeleland, kufuqelwa ngaphandle kwemngcele yabantu bemathebeleland, kuncitshwa kwemsebenzi yabantu bemathebeleland, okugoqela ngisho lodaba lwegugurawundi esilubona luphathwa ngendlela engela kuhlonipha abantu basemathebeleland ngumongameli waseZimbabwe uEmmerson Mnangagwa lohulumende wakhe abayibo abaphethe lizwe laseZimbabwe. So siqhubekisela phambili lokho esikubiza sithi international lobbying, ukuthinta ukuxhumana lezwe lonke silaziseke ngodaba lwethu lwasemathebeleland ukuthi sime ngapi, njalo ulokhu okusehlelayo sesikhangelele ukuthi ke sicele lokho abakubiza bethi self determination, esingathi restoration yobuzwe bethu, ngenxa yokuthi iZimbabwe ihlulekile ukuthi ke ibhekele abantu bemathebeleland, ilungise udaba lwabantu bemathebeleland kuze kube namhlanje sekule 40 years konke lokhu kungenzakali.
Siyabona njalo ukuthi lina lithi libandla le MRP kunye labantu besigaba semandebeleni abanxusiweyo kuhlelo lolu, ungasitshela ukuthi bona abantu eliselibanxusile ngabavela ngapi, kunhlangothi ziphi?
Uhlelo lolu luqokwe libandla leMthokazi Republic Party, njengalokhu sasiqoke uhlelo lokuqala esalwenza ke ekuqaliseni komnyaka sisiya kuZimbabwe Embassy. Langa leso sikhathi sanxusa ke abantu bemathebeleland ngokushiyana kwabo ngokusebenza kwabo ngendlela eshiyeneyo. Ngokunjalo ke na khathesi ke sinxusile abantu bemathebeleland, sabanxusa njalo sibamema kuma ebulenjini lapha sikhulumisana nabo ngokushiyana kwabo. Into esiyenzayo ukuthi ke sinxusa iloba ngubani, ungabe usuka kuliphi ibandla kumbe ungabe usuka kuluphi uhlangothi.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga kubalaleli bohlelo nabantu bonke abawuthandayo umthwakazi. Siqhubeka sisithi ke asesondela amalanga, abantu bangasondela bonke abantu abangabe bekhona endaweni eshiyeneyo kakhulu le South Africa, abasondele eduze ePretoria sisiya eUnited Nations offices, njalo masuka lapho ke sidlule sibuza eZimbabwe embassy ukuthi ke izidingo zethu esazileta ngoApril bangabe sebezikhangele bafika ngapi siyibonise umhlaba ukuthi ke siphatheke kabi sihleli kabuhlungu emazweni sihleli kabuhlungu ekhaya endaweni zonke ezishiyeneyo abantu nakuma social media lapha ngabahambise umyalezo batshele bonke abantu bakhumbuzane kuze kuyofika usuku lukamhlaka 27 October ngiyabonga
lo-ke bekungumnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba singakagqibi uhlelo lwalamhlanje esikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo inhlanganiso yesite iqoqa umbukiso wemfanekiso kamabonakude ifilm festival ephathelane lombhuqazwe wegugurawundi kambe izehlakalo zodlakela ezenzakale kuliviki emaswingo zingaba zitshengisa ukuba ukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2023 luza kuba lodlakela olusabekayo na silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.